Nasi ndangosera nevana vangu ndiri pamba. Achuyo vangu achuyo nematekawo vachingonditi gogo madhasei tichingofara navo kana vauya nevana.
Imi munochengeta vana vangani?
Ari zvino ndine vana 25.
Saka munenge muchigara kupi chaizvo pekuti kana vanhu vachida kukushanyirai vachida kubatsirawo vana vanoya papi?
Tinogara panhamba 23 Murara Avenue Musakosi.
Zvekuchengeta nhiri raizvi makatanga riini?
1987.
Chii chakapa kuti mude kutora basa irori rekuti mubatsire nherera?
Pane mwana wandakaona akaraswa ari pagedhi pangu. Zvokuti ndoenda naye kumapurisa mwana uyu. Mwana vangu vakati aiwa gogo, ichi chipo chamapiwa ichi. Hationei kuti tingaite sei totora mwana uyu mumuchengete. Asi vakidzani vakamboda kuti aiwa zvinozokunetsai mangwana chii? Ndikati aiwa. Mwana vangu vakati aiwa gogo. Handisimapurisa ndokuenda mumapurisa, mapurisa ndoke ndichiendesa kusocial welfare. Social welfare yakati hakukutai basa gogo, muchiita foster parent. Saka ndatanga kuita foster parent vachindipa vana vachitora vamwe ndichizviendesai kumareserva avo kuvanenge vawanikwa kumareserva kuekuti kumusha kwake ndekwakati pakati pakati. Ndonzi tiendeserewo mwana iyeye toenda naye mwana wachona. Ndoo kutanga kwandakangoitawo.
Saka mwana wamakatanga kunhonga araswa uyu aakura sei pari zvino uye ari kuitei?
Mwana wandakatanga akatanga kunhongwa wachona iyeye anonzi Sereni. Ezvino izvi ane 24 years. Ane vana vake vatatu. Ezvino anosenza kutwine cottage. Ane vakamutora ikoko.
Mazwi enyu ekupedzisira pazuva raana mai nhasi reMother's Day ndeekutiwo kudii kunyika yese?
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana mai. Musapote muchirasa vana, chengetai mangwana anokuchengetawo mwana iyeye.